Mapurisa ange aine mboma asunga vanhu gumi kusanganisira mutori wenhau ndokuvakanda motikari vachienda navo kukamba yemapurisa. Nhengo dzeatus dzange dzichiratidzira dzichiti hadzisi kufara nemari dziri kutambiriswa varayiridzi idzo vati ishoma zvikuru. Atus yakabuda nedanho rekuti ichange ichiratidzira musi wavanotambira mari dzavo mwedzi wega wega senzira yekuudza gurukota rezvemari vamutulimuve kuti mari yavari kupiwa ishoma zvikuru. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori muatus vamunyaradzi ndawana vati vasungwa vanga vari pachirongwa chavo chavanoti funeral day icho chichange chiitwa zuva rega rega pavanotambira mihoro yavo.
Urongwa hwakarongwa pamusoro pekuti vadzidzisi vose vekumaruwa kana vemumadhorobha vari kunyunyuta pamusoro pemihoro yavari kupiwa. Vari kuvati mihoro yavo haichapiwi, saka takaronga kuti zuva roga roga repeite rigova zuva ratichachema muhoro wedu usati kwanisa uno usatenge kana chimwe chete zvacho chekuti tikwanise kurarama. Nhasi ranga riri zuva redu rekutanga kunoratidzira tiri pamausira avamutorimwe vanove gwere gurukota rezvemari munyika ino vanove vakaunza zvirango izvo zvokugadzira vanoti mamiro enyika kuvaka nyika yavo isingasanganisire vashandi vehurumende kusanganisira kunyanyisisa varayiridzi muno muzimbabwe.
Vandawana vati vanhu vasungwa vasati vatombosvitsa gwaro ravo kugurukota rezvemari vamutorimwe.
Vanhu tichangosvika pamaofisi egurukota rezvemari vanhu vachangotanga kuti vasati vatokwanisa kuenda kunosiya gwaro renyunyuto dzavo ndopabva vasvika ava mapurisa asi kubva vatanga kusvika vabata vasina chavati vaita tichingofamba. Vanhu vangosvika vangoitwa zvekumbunyikidzwa pasina kupiwa mukana wekuti vatsanangure kana pasina chavataita vanhu vangochitongosvika vachiungana.
Vasungwa vanosanganisira mutungamiri weatuzi vaobert masaraure gweta resangano iri vadag coltard dzimwe nhengo dzinoti vaandrew munguri vageral tavengwa vanational mudzitirwa trivin musokeri vagodfrey chanda simon druri shepherd dazvinga pamwe namunhende wenewzimbabwe.com. Mumwe anoshanda namunhende vakosta ngomo vaudza studio 7 kuti munhende asungwa kunyange hazvo aratidza mapurisa magwaro ake ebasa. Sangano nomirira vatapi venhau vechidiki reyoung journalists association rashora kusungwa kwenhengo yaro munhende uyo anove mutauriri wesangano iri conrad gweru inhengo yeyoja uye anoti haasi kufara nezvaitwa nemapurisa nhasi. Gweta riri kumirira munhende vachrist mike vaudza studio 7 kuti vaudza mapurisa kuti munhende ange ari kuita basa rake uye hapana chikonzero chekuti asungwe. Mukuru wemedia institute of southern africa zimbabwe vatavani mwoyo vashora kumbunyikidzwa kuri kuitwa vatori venhau munyika.
Izvi zvinokanganisa kutapwa kwenhau. Hurumende iripo kuti itsigire basa ravatapi venhau uye zvekuchengetedza utano hwavo nebasa ravo panenge vachiita basa iri. Taona kwenguva yakareba kuti mapurisa anenge ari kutora mutemo achiisa maoko kuburikidza nekumbunyikidza vatapi venhau pavanoita basa ravo. Mavhiki maviri apfuura tatine imwe zvakare nhaurwa yakadai. Izvi zvinoratidza kuti nyika yedu iri kuremerwa nekubva muutapwa hwakare ichiedza kuti igadzire rakajeka ramangwana. Senisa Zimbabwe tinoti izvi hazvikurudzirwi, hurumende yedu ngaitsigire bumbiro riri.
Zvichakadai gweta renhengo dzeatus amai Beatrice Mutetwa vaudza studio 7 kuti nhengo dzeatus dzapiwa mhosva yepublic nuisance uye vari kunzi vabhadhare faindi. Kutaura kudai vachiri kumapurisa sezvo vasati vatora danho rokuti voita sei. Amai Mutetwa vati zviri pachena kuti kusungwa kwevanhu ava kuri kunze kwemutemo nekudaro vave kuda kuvabhadharisa faindi. Mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza studio 7 kuti nyaya yemunhende yagadziriswa uye yaburiswa sezvo ari mutori wenhau. Vatiwo vacoltard vachiri kubvunzurudzwa nemapurisa sezvo vaudza mapurisa kuti igweta reatus asi vati nhengo sere dzeatus dziri kupomerwa mhosva yekutyora section 46 yemutemo wecriminal codification and Reform Act. Ndakamirira studio 7 muHarare, Dini Godwin Manguja.